Mumwe mubereki ane mwana akashaya ave nemakore maviri nekukundikana kunorapwa kuItaly gore rapera nekuda kwechirwere cheCOVID-19 ndi amai Angelina Manda.
Ndobva tazombodzokera kuti kuhosos vachida kuona kuti mabuda aya avhara here. This was 2019 in December. Vataenda ndobva toti mwana wenyu ari pacritical. Anotoda surgery. We were supposed to send up Italy muna March. But hatina kuzokwanisa kuenda kuItaly nekuti kuItaly ndokwakatanga kuita COVID. So madoctors anga akati tichakutorai after COVID. Then we lost my girl end of March.
Amai tendai chachikobo vanotsungamirira sangano reBrave Little Hearts muHarare
vati zvinhu zvakaoma
kuchengeta mwana ane chirwere chemwoyo ichi. Amai chatikobo vati vakatenga chikafu nemari yakatumwa nechimwe chizvarwa chinogara kuAustralia. Arwadziwa nekutambura kuri kuita vabereki ava sezvo vasingakwanisi kutenga kudya kunonzi kupiwe vana ava.
Uchichengeta mwana akadai hapana kuushanda kwaunei kunenge ugere pamba naye nokuti vana ava vachengeteki nomunhu wese wese. Dzimwe nguva vanomira kufema, dzimwe nguva vane hasha, dzimwe nguva vanongoita zvisinganzwi. Saka zvinotoda mubereki kuti ange aripo anodyei mubereki wacho, anopegei mwana, anopegei mwana, anodyeiwo. So rubatsiro harusi kunidwa pamamedication chete, pakuvachengeta mhuri idzo dzine vana ivava panguva yavanenge vane mwana wavo kusika awana rubatsiro.
Amai chatikobo avo vane mwana ane makore matatu ane denda remwoyo iro risingakwanisike kugadzirika vati maoperation aya aisimboitwa kuzvipatara zvehurumende zviri munyika kare, asi iko zvino hakuchina vana chiremba vakawanda vanokwanisa kuvarapa.
I would say every day pane mwana anozvarwa aine cardiac problem at each hospital in this country. Inogona kunge isiri problem yakakura stereki because anosiyana maproblem acho. Vanava vanonoita maoperation, vamwe vanonoita kuiswa mapacemaker kubetsera kuti mwoyo uya uendese ropa kumuviri. Izvi zvaiitika muno kare kare asi zvakazomira. So vana havanga vakubetserwa kwamutoko, waenda kwamutoko unomiswa palist koya maItalians, voona mwana uya, vaona mwana uya vanozokudza yekuti uyai nemwana tozoenda naye kuItaly vobhadhara hose.
Amai chatikobo vati COVID yakavhiringidza urongwa hwavo uye kuda kuzviita munyika kunodhura. Joseph nyataurawo nemumwe mubereki vakatenda katai vanoti havo vakaita rombo rakanaka sezvo mwana wavo akakwanisa kuenda kuItaly muna 2019 COVID isati yatanga.
Father Day takaenda kuparenyatwa pataona umwe mukadzi akasanga tagara naye paapa bhenji patudza nezveluisa kudoti iri kwamutoko. Pataenda ikoko inini nemwana patasvika ene pavatisa palist. Saka takazokonerwa kunzi tuye kumasavhisi then patazofonerwa afterwards vachi mwana anofanira kuenda kuoperation kuItaly. From there they took care of my views ese.
Vati vari kufarawo kuti mwana wavo ave kukwanisa kuenda kuchikoro nevamwe. Vamwe vabereki vanonzi vanononoka kuendesa vana kunorapa nekushaya ruzivo vachifunga kuti kuroiwa.
Amai tendai mwoyo.
Vanova vakavamba sangano reBrave Little Hearts vati kune mhando makumi mana ematenda emwoyo, asi denda rema buri epamoyo rakawanda munyika uyezve rinokwanisa kurapika rikakurumidzirwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat chiri panyanga vaudza Studio 7 kuti vana vese vanozvarwa vaine maburi aya, asi anovhara pavanenge vasunungukwa. Asi vati pane dzimwe nguva anotadza kuvhara. Vanoti vana ava vanozokura vave nedambudziko rokuzvarirwa nekuneta uye vasingakure vaine huremu hunoendera nemakore avo. Mukuru weOS Souls Mission Hospital Dr. Massimo Migani vati ichokwadi kuti chirongwa chokuendesa vana kuItaly kuti vanoitwa maoperation chakambomiswa, asi vanotarisira kuti chinogona kusimudzirwa kupera kwegore rino kana kutanga kwegore rinouya. Kubva muna 1985 vana vanodarika mazana mana vaenda kunorapwa kuItaly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.